Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo zvitatu 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoti vanhu vapfumbamwe vashaya vamwe vasere vachikuwara vamwe vavo zvakaipisisa mutsaona yemumugwagwa kuchecheche kumanikaland.
Tsaona yaitika masikati anai tichitaura kudai mapurisa achiri kutoongorora zvafamba sei vachitori pasini, asi pavasvika vaona kuti pane mitumbi 9 so far, vari kuratidza kuti panenge pafa vanhu 9 vakuwara 8.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa neZuro vakabatana nevamwe vana veZimbabwe mukucherechedza zuva rekuchengetedzwa kwemiti reNational Tree Day nekudyara muti kuNorton. Muchikamu chedu chatinotarisa zvezvitendero tichakupai hurukuro yakaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 naPastor Dr. David Simango vekereke yeZayoja Forward in Faith Church vari kuBolton kuUnited Kingdom. Indwe mimwe emisoro yenhau dziri dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anoti vanhu vapfumbamwe vashaya vamwe vasere vakakuvara vamwe vavo zvakaipisisa mutsaona yemumugwagwa yaitika nhasi masikati pedyo nechikoro cheGwitika kuChecheche mudunhu reManikaland. Tsaona iyi inonzi yaitika pakati perori yekambani yeGreen Fuel yanga ichitakura nzimbe nekombi yanga yakatakura vanhu gumi nevanomwe yanga ichibva kuchiredzi ichienda kuchipinge. Mumwe vatanga kusvika panzvimbo yaitikira tsaona iyi vaClarice Madruku, vanove zvakare mukuru wesangano replatform for youth development, vanoti tsaona iyi yakonzerwa nekuda kwekusamira zvakanaka kwemugwagwa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mukoma Jonga, vanhu vekuchipinge checheche kunyanya vari kurwadziwa zvakanyanya nedambudziko raitika nyamashi rekuti kureketa kwandiri kuita nemi kudai so. Rori reGreen Fuel rinotakura zimbe anga richibva saidi rekuchipangai richienda kuchisumbani rarovirana nekombi yeWhite Horse yanga yakatakura vanhu pari zvino nevanhu gumi vashayikira pascene of the accident. Asi kureketa kwanita nemi patori nevakawanda vakuwara zvokuti zvinototarisirwa kuti vanhu vachashaya vachapfuurikidza pa13. Ndiri kurwadziwa zvakanyanya, ndiri kurwadziwa kuti yei zvinhu zvaitika izvi zvaikwanisa kuaita avoidable.
Sei muri kuti zvaikwanisa kudziviriraka vamadhuku?
Vanhu vazhinji vanonyanya kuteerera tichireketa nekubhuya panapa vanoziva kuti dambudziko redu rakakura. Mugwagwa unobva kwaChanganda uchienda kuchiredzi taane nguva yakakura tichireketa kuti dai mugwagwa uyu wagadzirwa, nekuti mugwagwa watinoti highway. Asi pari zvinezvi mugwagwa uyu wafanana nemigwagwa yemusango yaya yatinoti dust road, zvokuti kana mota dzichifamba kana kupfuurana panotobuda huruva dust rinoda kana 10 minutes to resettle. Saka izvi ndo zvakonzera kuti papfuurana marori aya iwo anga achimhanyidzana pache zvavo yekuGreen Fuel aya vakazosangana nekombi iyi yekuWhite Horse zvarovana yatingati head on yaya. Zvinhu izvi zvaikwanisa kunge zvisina kuitika dai rodhi rakanaka riri retara. Chinotirwadza ndechekuti haisi nyaya yatanga iko zvino, pane njodzi dzakawandisa dziri kuitika vanhu vachifa.
Vakuvara vamhanyiswa kuchipatara chipi uye vangange vari vangani?
So far vakuvara vanga vakawana kuti kombi yanga yakatakura vanhu vaisvika kana kuma17 zvingo kana munongoziva makombi anotakura vanhu vanenge vakawanda wanda. Vamwe vanga vachitakurwa vachienda pachipatara chepadhuze chose paSt Peters, asi pane vanga vakakuvara zvakanyanya zvekuti vanhu vanga vachidarikawo nemota dzavo vanga vachivatora vamwe vazhinji vaiisa kuchipatara chechiredzi kusanganisa vanga vatonzi vashaya kuitira kuti vaende kumochwari hama dzavo dzepadhuze zvichizoziviswa asi kutaura kudaiso veruzhinji havana kutambira zvaitika zvekuti ndiri kutaura nemimimi vanhu vakatogara parodhi vachiti aiwa havachadi kuona marori ekugreenfield achipfuura zvekuti kana pakashaya zvinotoitika panokwanisa kutoitika zvimwe zvichapfuura ipapo nekuti ndiri kuona kuti pari zvino pato pakutoya mapurisa veriot vadaidzwa kubva kuchipanga kuti vaedze kucontrola vanhu vaakuti vakonzeresa igreenfield saka greenfield yakuti inofanira kutomira kuita basa rayo kusvikira rodhi iroro ragadzirwa kana kuti mamwe magatava anechekuita nekusawirirana kwenharaunda yechipinge kunyanya chipinge south nevekambani yegreenfield
vafane kukuvara vanga vari mukombi chete here kana kuti nevanga vari muroriwo yegreenfield vashayawo kana kukuvara
vazhinji vakuvara vanhu vanga vari mukombi irori regreenfield ranga ringori nadhiraivha neumwe anonzi assistant wake
vanga vari mukuru wesangano replatform for youth development uye vari mumwe wevanhu vatanga kusvika panzvimbo yaitikira tsaona vaclaris madhuku vari parunare kuchecheche mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati vanoti mapurisa achiri kuferefeta nezvetsaona iyi
tsaona yaitika masikati anai tichitaura kudai mapurisa achiri kutoongorora zvafamba sei vachitori pasini asi pavasvika vaona kuti pane mitumbi 9 so far pari kuratidza kuti panenge pafa vanhu 9 pakuvara 8 nokuti kombi iri kunzi yanga ine vanhu 17 asi iyo pamutemo inofanga ichitakura vanhu 15 pabonderana kombi nehaulage truck zvaita yatoti pachirungu head-on collision asi mashoko akazara tichamaburitsa nokufamba kwenguva izvi tirikungozvitaura kuti veruzhinji vasanoziva zvaitika nokuti mapurisa vachiri pakutoatenda pasini iyoyi tichitaura kudai
asi tichitarisawo mawandiro ari kuita tsaona mumigwagwa zvii zvamungakurudzirawo semapurisa tichitarisawo kutatarisanawo nehorodhi zvakare yekrismasi
tsaona zhinji dzauraya vanhu mukatarisa tsaona yekurusapi motarisa tsaona yakaitika mazuva maviri apfuura yebhazi reintercape kutotarisa iyoyi nedzimwe dzauraya vanhu tirikuonawo kuti vanhu vanenge vachiedza kuovhateka asingafaniri kuovhateka dai ipapa tiri kunzwa kuchinzi haulage truck ranga richiedza kuovhateka saka zvinhu zvokuti vatyairi ngavaite zvinhu nemazvo mumigwagwa ngavateedzere mutemo hapana nyaya hombe inoda kuti iitwe kunzi vatyairi ngavatevedzere mutemo pasina zvekumbofunga kaviri kana katatu nokuti tsaona zhinji idzo dziri kutoratidza kuti vatyairi havasi kutyaira zvakanaka
vanga vari mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vari parunare ne Studio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa neZuro vakabatana nevamwe vana veZimbabwe mukucherechedza zuva rekuchengetedzwa kwemiti reNational Tree Day kuburikidza nekudyara muti kuNorton. Mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vanoti vachamisa vakaona zvakakosha kuti vacherechedze zuva iri senzira yekukurudzira vana veZimbabwe kuti vachengetedze nzvimbo dzavagere. VaMafume vanoti pachiitiko chekunotweni ichi pakajarwa miti inoita mazana matanhatu. Ngatinzwei hurukuro yatakaita navaMafume neZuro mushure mekujarwa kumuti navachamisa.
President Nelson Chamisa, advocate. Vanga vari muNorton, nameya weNorton, nemakurukota akasiyana-siyana ebato redu, MDC, neNorton City Council, vachidyara miti, nhasi tati tichidyara miti 600, but iprogramu yatiri kuita nationwide, maguta ese, mameya nevashandi vavo, vari kudyara miti kwavari ikoko, Harare, Bulawayo, tine target yekuti pagore roga roga. Tinofanirwa kunge tichikwanisa kusima miti inosvika iyo 2 million. Miti upenyu, upenyu miti. Tiri kufanirwa kunge tichigadzirisa patinogara, tichidzosera zvatakapuwa namari pazvinenge zviri. Saka vapresident Nelson Chamisa vakurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti pese pese pawakagara uri iva uchidzara miti, tichengetedze kipo chatakapiwa cheupenyu chenyika yedu ichi.
Zvakakosha sei zvaitwa navachamisa izvi kumhuri yeZimbabwe?
Zvakakosha kumhuri yeZimbabwe mukatarisa miti iri kupera nenyaya yekuti magetsi asati ati tekeshere vanhu vari kurima nemiti mukatarisa imwe agriculture nezvimwe zvese zvakaita sana tobacco zvinokonzera kutemwa kwemiti saka tiri kufanirwa kunge tiri vanhu vanochengetedza pavanogara tinogataura pamusoro pekuti vatungamiri vedu vanofanirwa kunge vari vatungamiri vari right nevagari vemunyika vanofanirwa kunge vari vagari vari right vagari vemunyika vanofanirwa kuchengetedza nyika yavari kugara tikatadza kuchengetedza patogara hatiwani vatungamiri vakanaka pane dzimwe nguva dzatofanirwa kusiyana nebopoto renyika tichigadzirisa patigere
mungaonawo here veruzhinji munyika vachitorawo mucherechedzo iwo waitwa navachamisa wekudyara muti uyu vachiteedzerawo kuchengetedza masango
ndo zvatiri kuona kuti vachaita vatange vachichengetedza miti vatange vachichengetedza masango patange pachifariwa zvikuru panyaya iyoyo
vanga vari mutauriri weMDC vaJacob Mafume vari parunare kunoto neStudio 7
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne9885 shortwave uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kilohertz pashortwave pindai muchirongwa chelive talk na8pm nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na5pm musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaudza vatori venhau kuti vakazvipira kuwedzera nemasvondo maviri mari inopiwa kuhurumende nekuda kwekushaya kwevakambove mutungamiri wenyika vaGeorge H.W. Bush. Mapurisa emuIsrael akomekedza kusungwa kwemutungamiri wehurumende vaBenjamin Netanyahu pamwe nemudzimai wavo amai Sarah nemhosva yechioko muhomwe nedzimwe nyaya dzavari kupomerwa. Zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa naIvan Zisininga weStudio 7.
Kwazwai muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare kune chimwe chirongwa chesvondo rega rega chandinokupakurirai tichikurukura nevakomana nevasikana vechidiki zvizvarwa zveZimbabwe zviri kusimudza mureza nenzira dzakasiyana siyana. Nasi taita rombo rakanaka ndichakurukura nemunin'ina wangu Nicholas Shonai weBlackman Entertainment vari kuHarare vari kuitawo zvinogara zvakadaro. Nicholas, zvakamira sei?
Zvakamira popo, tiriko kuZimbabwe.
Heavy mwana wamai.
Kuriseiko kuchando.
Aiwa, kuno tiriko chando, ndo chiri kurova. Kitanzwa kuti wakonzeresa patawe ndiwewe. Zvizvo uri kuita muentertainment room. Blackman Entertainment, ndiva nani, muri kubva kupi, muri kuenda kupi?
Yeah, Blackman Entertainment ungovapana vechikoro vachiri pa Chino University vari kungoedza kuona kuti muindustry entertainment vanogona kuita sei, vanogona kuunza zvitsva here kuti vanhu vafare. Zvinoita kunge kuti vanhu vese vari kuconcentrata kuita maevents mumabig towns, vanhu vachikanganwa kune masmall towns. So we are trying to bring the big towns kuti auye kumasmall towns. Izvo zvatiri kuedza.
Saka muri kuzviita muri vangani ndivanani vamwe vaonavo muBlackman Entertainment?
MuBlackman Entertainment ine partner vangu anonzi Anesishen Flanga ari kuCyprus. Poita mumwe anonzi Ashley Bira ndiye anobata homwe yekambani. Poita anonzi Chedza mumwe ndiye anoplana maevents naanonzi Sean ndiye project manager anomboita risk management aona kuti iyi show inobuda here, mvura izonaye here, achingoona kuti zvinofamba sei mubusiness.
Kuinga makatorongeka kuita kunge big company, muri kuenda kupi nekambani yenyu?
Tinoda kuenda nenyika sezvikaita Tokified.
Muda kuenda nenyika?
Tinoda kumboenda tinayo nyika yacho.
Pakaipa.
Tozodzoka nayo zvedu.
Pakaipa. Saka atingati matambudziko, machallenges amunosangana nawo muindustry yenyu iyi ndeapi?
Industry matambudziko ndeeconomic crisis yedu yemuZimbabwe yekuti mapayments mazhinji ari kuitwa nesoft money. So tine kuti vanhu vanozomira macue akareba tisitachi matransactions because matickets aakusvika pakuita chii sold out. So vanhu vanozomira macue akareba kuti vawane kupinda chii mumaevents acho. Then nyaya yekushayikwa kwezvinhu yekuti masuppliers takuita mashortcomings mabeverages nemaus dollar because for maevents kaichifanira kuzoimportawo mafog machine masound system because last event vanhu vakati vanga vari kumashure vakatadza kunzwa because vanga vawandisa.
So
I think for us to be able to turn a bigger system kaichida kuwanawo machi maus dollars and kutimawane manje inongonaita challenge.
Vamuri kushanda navo iko zvino vari kukutambira sei mumarket?
Mumarket vati receive zvakanaka. It seems like it happened overnight kuti zvangokurinidza and hapana show yati yabhoa so far. It keeps getting better. Zvirikungoramba zvichiwedzera kutapira.
Muchienda kumberi vanoda kukutsvagaiwo kuti muvabatsire kuronga maiparty maevents zvamunoita izvi vanokuwana ikupi?
Vanotiwana pa social media, pa Instagram chinonzi Blackman Entertainment, kana pa Twitter, kana pa Facebook, o pa website yedu iri kubuda manje manje. Software designer akutopedza kuisa ma final touches inenge yabuda.
Musati maenda mukoma Nick, ndinokumbirawo kuti mutaure nemukomana kana musikana wechidiki ari kunze uko anokutarisa yari kura achikuyemuraiwa achiti hei, vakomana ini kana ndakura ndoda kuzoita sablaza. Mashoko amungamupewe kumukurudzira nhasi ndeyekuti kudii?
Ine ndinoti ngaashande and ngaagone kuimprova macommunication skills, agone kutaura nevanhu zvakanaka because wagona kunegotiata nevanhu hauchabhadhare mazimari aufanira kubhadhara. Wakubhadhara chiijani kungogona kuwirirana nevanhu kuti ugone kustructure macontracts. Tinogona kubatsira zvakanaka event.
Pakaipa wangu. Aiwa, ndinokutendai mukoma Nick nekuwana nguva yekukurukura nesu tichitaura nemhuri yeZimbabwe.
Tinotenda chose.
Mhuri yeZimbabwe, ndinokutendai mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki chatinotaura nevakomana nevasikana vechidiki mhuri yeZimbabwe vachisimudza mureza. Nhasi tanga tichikurukura naNicholas Shonai weBlackman Entertainment iri kuHarare. Mukomana wechidiki ari kuita zvinogara zvakadaro. Kwanhasi togumira pano, tosangana zvakare svondo rinouya pandichakuigirai zvakare chimwezve chirongwa chevechidiki. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Evans. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa chirongwa chinotarisa zvezvitendero muhurukuro yaaita napastor Dr. David Simango vekereke yeZioja Forward in Faith vari kuBolton kuUnited Kingdom.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, simba rangu,
Jesu simba rangu,
unondipa simba.
Kana ndakaneta,
ndichitadza kufamba, imi mwari makanaka, unondipa simba.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Nhasi taona zvakakodzera kuti tishanye zvekare napastor Dr. David Simango veZioja Forward in Faith Church vari kuBolton kuUnited Kingdom. Tangashida kuti mutitsanangurirewo nhasi chitendero chechikristu nechitendero chechivanhu kana kuti midzimu zvinofamba pamwe chete here, pane siyano iripo here, kana kuti hazvienderani zvachese?
Nyaya yemidzimu baba wane inyaya inoda kuti izikanwe zvakanyanya nevanhu vokwedu, nokuti vazhinji vanoibatira pamusoro. Zvakafanana kuti ko vanhu vakuru vedu vekare vaina matambudzika vanhu Mwari wekudenga, asi zvaya midzimu nokuda kwokuti ko vaiti ivo hazviiti kuti munhu wenyama akwanise kusvika kuna iye wedenga kana kuti adenga asina vanenge vari pedyo naye vari kunyika dzimu. Saka vanhu vazhinji vanonamata midzimu zvakati tsvaya mei. Nyaya iripo ndekuti vakuru vainamata Mwari, vainamata musika vanhu. That's why vanhu muchinzwa muchivanhu chokwedu vanoti musika vanhu kana kuti wedenga kana kuti nyadenga kana kuti musiki kana kuti tenzi. Mashoko anotsanangura pamusoro paMwari ndiye ainamatwa, asi nokuda kuti mukuru vakanga vasingagoni kuti vangamusvikira vari vanhu venyama, vaiti ivo vanhu vanenge vashaya vaya vakarorama ndo vari pedyo naiye musika vanhu, vaizokumbirira kuti inini tisvitsevo kuna nyadenga. Saka uinyadenga uyu wakanga ari Mwari wokuti kana vamunamata vaikwanisa kuti vapire, kuitira kuti kana pane chakanganisika paiva nekudeuka kweropa. Ndingaindi kutsanangurire ndichiti inini vanhu ava maitiro avaiita hazvina kusiyana nemunamatiro waiitwa nemajudha, nokuti majudha pavakakanganisa vakaudzwa naMwari kuti pave nekudeuka kweropa. Kudoka kweropa uku waiva uri mufananidzo kweropa romwanakomana waMwari achazouya anonzi Kristu. Saka unozoona kuti tikazvisunganidza chinamatiro chechivanhu nechechijudha changa chine zvachaireva zvaizova mberi. Saka Jesu Kristu achizouya manje ndiye akazadzira zvakanga zvichitendekwa nevakuru vekare nechinamato chechijudha. Saka muchizoona Jesu achisvika pakuuya Johani Mubhabhatidzi anomuita riyai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika, kutaura kuti zvese zvaiitwa kumidzimu vanhu vachipira midzimu vachiuraya mhuka hazvichatenderwi, nokuti iye wakanga achitendekwa kwazviri Kristu Jesu mwanakomana waMwari wakazouya. Saka vanhu vose manje vachifanirwa kuchitarisa kuna Kristu, nokuti ana Johani chapter 3 verse 17 inoti Mwari haana kutuma mwanakomana wake kuti atonge nyika sekuti nomari nyika iponeswe. Saka Jesu Kristu ndiye manje gwayana raMwari. Vanhu vokwedu ngavachitarisa kuna Jesu vachiregera kuuraya mhuka, vachiregera kuzvese zvipiriso. Chipiriso chakatumwa naMwari ndiye Jesu Kristu. Saka hatishoori zvaiitwa, tinoti yanga iri nzira yemufananidzo. Pana vaRoma Paulo anoti kuchiti Kristu ndiye mugumo womurayiro, the end of the law, kutaura kuti Jesu Kristu paakauya akazadzisa zvose zvipiriso zvaiitwa ndokuti zvingaitwa nevana vevanhu maererano nenyaya yekunamata kusvika kuna nyadenga.
Saka zvitendero zviri zviviri hazvikwikwidzani hazvo.
Zvitendero zviri zviviri pakukwikwidzana zvinozouya nhasi uno kana vanhu vakasapinda munzira yakanzi naMwari ndiyo nzira yacho. Johani chapter 14 verse 6 Jesu ochiti iye ndini nzira nezvokwadi noupenyu, hakuna ungaenda kuna baba asino kwandiri. Saka hatichandino kumidzimu nokuti nzira yavapo, atishandi nekune zvimwe zvinokumhuka nokuda hwakoropa remhuka nokuti nzira yavapo saka tikatenda kuna Jesu tinobva taruramisirwa muna Kristu roti shoko hakuchina kupiwa mhosva kuna vari muna Kristu asi vanhu vakaramba vachienderera mberi nokupira midzimu ndokurasika nokuti vanenge vasanga chazivi kuti icho chakanaka chakatumwa namwari kuti chiponese vanhu chakanga chivi saka ndochatiri kuparidza kupasi rose kuvanhu vokwedu kuvanhu vese kuti vazive Kristu kuti ndiyo nzira yezvokwadi
namashoko iwayo anobva kuna Pastor Dr. David Simango vezayoja Forward in Faith Church vari kuBolton kuUnited Kingdom tinoti ndo panoperera chirongwa chedu chechitendero chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti tinoimba kuti muchange muinesu zvekare zvondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero
tinotenda Tanonoka nechirongwa chako kambo katinoshandisa pachirongwa chino kanobva kuchikwata cheChristlike Choir kachinzi Jesu isimba. Iye zvino tokupai kambo rufu ndimadzongonyedze kubva kuna Oliver Mutukudzi. Madzongonyodze kubva kuna Oliver Mutukudze tichikaridza tichirangarira vashaya mutsaona yaitika kuchecheche sezvo nguva yedu yapera rikaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi vanhu vapfumbamwe vanoshaya vamwe vasere vachikuvara vamwe vavo zvakaipisisa mutsaona yemumugwagwa yaitika kuchecheche kuchipinge mudunhu remanikaland mutungamiri weMDC vanelson chamisa nezuro vakabatana nevamwe vana veZimbabwe mukucherechedza zuva rekuchengetedza miti reNational Tree Day nekudyara muti kuNorton. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana mangwanani apo tichakupai dzimwe nhau. Ane kuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Standikile Mhlanga.
soku isika